Mumwe mugari vaMoses Kumbweya vatise maonero avo, mashoko avamunangagwa anoratidza kuti munhu ari kuda kuvaka nyika patsva nekuyananisa vanhu pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika. Vakumbweya vati vafara zvikuru kunzwa vamunangagwa vachirumbidza vaMugabe pamwe nekukurudzira vanhu munyika kuti varegererane pane kutadzirana kwose kwakaitika munyika.
Zvakakosha pa nyaya yepeace yekuregererana plus the acknowledgement yekuti Robert Mugabe has been the president, has led us for quite a long time. I think it's critical pakuenda kwedu mberi senyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Nozipo Moyo vati kunyange hazvo mashoko avamunangagwa ange ari mashoko ekuvaka, havana kunyatsobuda pachena panyaya dzekutyorwa kwekodzero, kusanganisira kushungurudzwa kana kusungwa zvisiri pamutemo kwevanhu, vachitiwo havana kutaura nezvenyaya yeguku raHundi. Sachigaro weTransparency International Zimbabwe vaLofty Dube vati semaonero avo hazvaigona kuti vamunangagwa vabve vataura zvakadzama pamusoro penyaya yeguku raHundi. Vati vafara kunzwa vamunangagwa vachitaura zvakasimba pamusoro penyaya yehuori.
MaZimbabwenzi atambura nenyaya yecorruption ende tineshuwa kuti President Mnangagwa akaita commitment yekuti arwisane necorruption iyi. It might be a very positive step kumaZimbabwenz because ndiyo nyaya inonetsa munyika yedu, nyaya yecorruption. Ndaifunga kuti achataura nenyaya yemahuman rights kuti vanhu vazive kuti chii chakaitika kuna itai dzamara. Kana kusina munhu anoziva, the president is someone who's coming in. Ndaispeta kuti achataura nekuti aiwa chaita commission kuti vanhu vatarisise kana kuti a special investigation kuti chii chakaitika kuna dzamara. But nemaonero angu abata zvinhu zvakawanda like kuti Zimbabwe itange manew relations nemamwe macountries around the world. It's something chinoita promise in the country.
VaPatrick Mahachi vati kunyange hazvo zviri pachena kuti nyaya yeguku raHundi inofanirwa kugadziriswa, zvakakosha kuti vanhu munyika vadzidze kuregererana sezvakurudzirwa navamunangagwa.
Zvokuramba tichiteerwa kumashure hazvina zvazvinogona kugadzirisa. Saka izvozvo tinoti vanhu ngavanzwisise kumbe vave nokuzwisisa ukuti loko haisiko esikudhingayo sive vantu vanye, singavi nobandlululo ukuti lizwe letu liye pambiri. Saka ndo zvatinotarisira kuti vabereki ngavadzidzise vana kana kudzimba kuziva kuti hai izvi mwanangu zvaka ndokunei kukangamira. Ndosaka kuna machechi tikatarisa mostly tiri maChristians akuenda kuchechi, asi toramba tichitaura maprevious grievances anofanwa kuti tinofanwa kukangamwira umwe sezvo Jesu isu akatikangamwira, nesu tofanwa kutikangamwira nekutaura kuti nyika yedu ive neway forward.
Mumwe wamugari Muzvare Susan Tsuro varumbidzawo zvatarwa navamunangagwa pamusoro penyaya yehuori.
Vaivakwanisa kuti pese zvapo pasashaya panosara varambe vakangoshinga nemashoko avo, kwete kuti kusava kusungovhundutsirana chete kuti corruption ichapera, but ngainyatsova inini kuti vazadzikise mashoko avo. Vana vakangoita izvozvo kuti vabvisa corruption, aiwa tinoramba takavatsigira, but vakaita zvokuti vanotivimbisa sezvatakamboimbiswa gore riya kuti kuchaita 2 million jobs zvobva zvashaya basa. Haipapo manjondo pavanozonetsa. Saka dai varambe vakarambishinga nemashoko avo kuti vatikuta root out corruption.
Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti Shaibo ati afara kunzwa vamunangagwa vachibuda pachena kuti upfumi hwenyika hunoda kugadziriswa nekukasika kuti vanhu vagokwanisa kuwana mabasa.
Haungaite munhu usina shamwari. Chatiri kunakidza pana president ndechekuti vativo vanhu vakatisira masanctions avo ngavati reconsider. Valifte masanctions avo tione kufambirira mberi tishande nevamwe. Uri wega haungazvikwanisa. Majob creation ataurwa. Zvinorwadza kuti tungoendesa vana kuchikoro, the next thing vana varugara mudzimba pasina zvavari kuita.
Panyaya yesarudzo inove imwe yenyaya dzange dzakatarisirwa nevanhu, vamunangagwa vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa munyika gore rinouya dzichaenderera mberi, asi vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvematongerwo enyika pasina kutukana kana kurwisana. Kunyange hazvo mashoko avamunangagwa atambirwa nevakawanda vachiati akanaka, vamwewo vati vanovimba kuti zvavataura hazvigumire pamuromo chete. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.